Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 17 ndira 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhengo dzeCitizens Coalition for Change 25 dzichaziva nhasi kana chikumbiro chavo chekupiwa mukana kuti vatongwe vachibva kumba chabvumwa nedare. Bato reMDC rombomisa vakuru vebato iri vanomwe kuva nhengo richiti vakatyora bumbiro remutemo webato iri. Musangano wepagore rega rega weWorld Economic Forum unoitwa kuDavos kuSwitzerland wakatanga nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe ramagweta anomirira nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change 25 vakasungwa nemugovera mumusha webudiriro muHarare vaChris Mhike vanoti nhengo dzeCCC idzi dzichamiswa pamberi pedare nhasi kuti vanzwe kana chikumbiro chavo chekupiwa mukana wokubisa mari kuti vatongwe vachibva kumba kudzimba dzavo chabvumwa nedare redzimhosva. Vanhu ava vanosanganisa mumiriri wemukobha muparamende uye varivo vakafanobata chigaro chemurongi wemusangano mubato reCCC vaAmos Chibaya vari kupomerwa mhosva yekuungana nechinangwa chokukurudzira mhirizhonga. Tabata vaMhike kuti tinzwe zvichatora nzvimbo nhasi.
Ini ndaibatsirana nevanonzi Rauve Chimandinde vanove ivo vari kutungamirira basa rasibasa rekumiririra rekubudiriro ava. Saka sezvamunoziva kwakasungwa 25 vanove varume nemadzimai vachipomerwa mhosva yekuita musangano wekuronga mhirishonga. Saka pavakamira pamberi pedare vanamuchuchisi vakataura iyo kuti vaipokana nechikumbiro chekuti vangavabatwa kana kuti vasungwa ava vatongwe vachibva kumba. Mumwe chete chete ndeakanzi aende zvake kumba anove mwana mudiki ane 17.
Chii chichaitika nhasi pamusoro penyaya iyi?
Chichaitika nhasi ndechekuti nyaya yekuti vakasungwa vatongwe vachibva kumba kana kuti vakavharirwa ichaenderera mberi. Nezuro dare rakati nguva dzanga dzapera, saka rakanga risingakwanise kupedzisa kubva nyaya iyi yechikumbiro chekuti vasungwa vatongwa vachibva kumba. Saka nhau yekuzeya kuti vakakodzera here kuti vatongwa vachibva panze ichaenderera mberi pazuva ranhasi.
Vasungwa ava vanobvuma mhosva yavari kupomerwa here?
Vasungwa vose vari kuramba mhosva yavanopomerwa. Ivo havana kumbobvera vaita chinangwa chekuti vakonzere mhirizhonga. Asi sekuziva kwamunoita pari zvino dare harisati rasvika pakuti ritonge nyaya yekuti vane mhosva here kana kuti havana mhosva. Tichiri pachinhano chekungoti mutongi anzwe kuti apo vehurumende kana kuti vana muchuchisi vachipedzazadzidzwa mapepa avo vasungwa ava vatange varipi, vatange vari kuchitorongo here kana kuti vachange vachibva kumba. Pari zvino ndo nyaya iri padari iri mudariro.
Iko zvino vasungwa vari kupi, vakachengetwa kupi?
Pari zvino vasungwa vakavharirwa muchitorongo kuHarare remand prison kusvika nyaya yechikumbiro chavo yazopera kuitwa. Pawikendi yapfuura vakasunga kuti musiye mugovera musiye mugovera iwoyo vakarara vari kumapurisa muchitirongo chemapurisa mugovera nesvondo asi nhasi nezuro pavakazoenda kudare vakabva vanhu vachanorara vari muchitirongo chinonzi cherimand prison
vanhu ava vava vakaungana pamba pava Costa Machingauta ivo vamachingauta vakazosungwa here kana kuti havasati vasungwa
vamachingauta havana kusungwa zvazouyawo kwatiri senhau itsva nyaya yekuti vamachingauta vanodiwa nemapurisa asi panguva ikaitika zvose izvi mapurisa anga asina kutaura nyaya yekuti vamachingauta vanofanira kuti vasungwewo
avo vange vari rimwe remagweta anomirira nhengo dzeCCC 25 dzakasungwa kubudiriro muHarare nemusi wemugovera vari panhare kuHarare neStudio 7. Bato rinopikisa reMovement for Democratic Change rinotungamirwa navaDouglas Monzora rambomisa kuva nhengo vanhu vanomwe kusanganisira vaimbove mumwe wevatevedzeri vebato iri vaElias Mudzuri uye munyori wezvemabhizimisi vanoRest Marara. Vaviri ava vaida kukwikwidza vaMonzora musarudzo dzekutungamira bato asi hazvina kubudirira sezvo vachiti Congress haina kuitwa zviri pamutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi nezvikonzero zvekumiswa kwenhengo idzi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba.
Ndinotenda mukoma Blessing Zulu nekundipa mukana wakadai unditaurire nevana veZimbabwe ndichitsanangura zvikuitika mukati mebato ravo. Chekutanga chamunofanira kuziva ndechekuti MDC ibato rinokurudzira mutemo kuzvikutonga kwemutemo nekuzadzikiswa kwebumbiro remutemo wepati newenyika newe region newe world nekuti patakabva kudzimba dzedu tichipinda mune zvematongerwo enyika tenge tisingazivani asi takaunganidzwa nekunzwa pamwe chete nebumbiro remutemo rekuti kana tada kunosunungura nyika tinosunungura tichifamba mugwara rimwe chete. So vanhu vamitwa basa havana kumitwa basa nekuti tinovaamba kana kuti tinovavinga kana kuti tinge tichizivana takazivana kumombe haisiri nyaya yacho.
Munorevei apa mungajekesa?
Inyaya yekuti bato rine mutemo wemafambidzwo anoita basa remusangano asi iwo kuonekwa kuita basa risiri remusangano uchisangana nevanhu vasiri vemusangano yatinoti collaboration with the enemy kana kuti kutengesa gwaro remusangano kana kuti gwaro remusangano kune vanhu vasiri vemusangano vari kurwisa musangano kunoonekwa uchimisa basa. Saka zvakadaro izvozvoizvo patakaenda tirikuzokedza kuenda kucongress mamitings ese ataita varume vamitwa basa vamwe vamiting aya aka vakanga varimo ende vange vachinyarara vasingatauri nekuti vengu vari inonzi muminority kana kuti vengu vari vashoma asi vazobuda imomo mwaizonoronga kana vatoti pasisi kunoplota ploting nekupulana zvinhu two zvakasiyana vange vakuplota kuti kana pasina ishi tinopanha mukaka wacho titi tomwatiitsvuku pasina ini haiziyu asi mune zvematongerwo enyika zvinonzi kune utongi hwechekerero hweruzhinji kwozouya pfungwa dzevashoma dzinofanira kugashikwa asi pfungwa dzavo dzevashoma havana kudzitaura muushoma hwavo tiri mumusangano. Vazobuda vanoenda kunoronga kunobvisira kuta Congress vaiunganidza zvemastreet kids zvemuos park zvemuHarare park kuti zviuye vakapa $2,000 ende izvi tine evidence yacho asanhevakwanisa kubudisa zvese nekuti inyaya yapamusoro pedare remusangano.
Ko vamarara nyaya yavo ndei?
Motonditaurira ndini mataura navo
vari kuti kaiwa havana chavakatadza kunze kwekuti vaida kukwikwidza vamonzora.
Regai kutaurire mukoma Blessing Zulu vamarara vanga vasiri qualified. Vamarara vakaapoindwa musi wa10 January 2021 havana kumbobvira muMDC makore 5 apera. Tauti muvabvunze kuti vamarara position yavanga vainayo mu-2014 structure yatakaenda nayo kuextraordinary congress ndeyei nekuti kuti unha abvumidze kukwikwidza chigaro intems article 5-2-1 inotaura kuti munhu anofanira kunge aine makore 5 pamakore 5 vamarara vanga vasina makore 5 nekuti munhu akatoapoindwa pachigaro chekutanga musi wa10 January. Chechipiri vamarara ndo vakaorganiza ma-street kids ndo mhosva yavo nekuda kuti vauye kuzorova vanhu paextraordinary congress.
Mutauriri wava Monzora Valoid Damba vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Blessing abatawo munyori wezvemabhizimisi muMDC va No Rest Marara.
So ichokwadi ndapiwa ndaona chinyorwa chabva kuna vaMonzora chatumirwa navacolling bureau chief of staff vaMonzora.
Mutsamba iyi muri kunzi makaita sei chaizvo zvamuri kunzi mambomisirwa kuva nhengo?
Ndakaendesa musangano kudare redzimhosva. Nyaya yangu iri muhaikoti yecase number HC8183 of 2022. Ndo imwe yemhosva dzandiri kupomerwa. Yechipiri kwanzi ndandiri kutaura nemise izvozvi, kutaura nevanhu vanotapa nhau pamusoro penhamheno nyaya dzavari kureva pakuti ndinotaura nemedia. The other one, I am alleged kuti ndakabhadhara vanhu $2,000 anzi mayouth here kana matags. Handakunyatsochiverenga ndandiri kutyaira nchibva pana nchibva zvangu, asi ndaona pathird charge yanga iri ndiri kunzi ndakaorganiza matags aida kuti arove vaMonzora nevamwe kuchiningi chavo chavakaita chimahumbwe chavo chavakaita muna December icho. Then imwe yacho ndiri kunzi ndakaatenda ndakaparticipata kumusangano wakaitirwa kunonzi kuduriro on Saturday musi wa14 January.
Asi pane musangano wamakaenda?
So ndakanga ndaenda zvangu kumakomba kwedu uko kwataedza kunobata mari dzegoridhe kumati kwatochera goridhe. So ndokwandakanga nditori musi wesaturday, but vakoma naivavo vane tika yekungovhumuka. Vakangoona mufananidzo wangu pafacebook kana papi vanongovhumuka votaura kuti mararara apo vamera chimarara pese pese, vaakungondisa nekwandinenge ndisiri.
Panyaya yekunzi maida kugadzira chikwata chinosveeredza nekurova vatungamiri vebato.
Musi wacho ndakanga ndisitoripo kwakaitwa mahumbu kwavakaita vari kuti Congress, and I was nowhere near there, and I never participated in any of the activities dzakaitwa musi wacho. So zvinoto ndikashikamadza kuti ndinotonzi ndakabhadhara 2000 nemabhurokera ndandakatoitawo zvangu. Ndanditori kumba ndakazvibhurokera zvangu sina kana siendi. So kuti ndizonzi ndakaona $2,000 yekunobhadhara matags, I'm not a violent person. I'm a law-abiding person, which is why I'm even in the court. And ndichivasungisa ndaindaita zvemhirizhonga ndakangovarovesa kana musi wacho wavakaita chimitini chavo zvakadhakwa izvozvo. So inhema manyepo.
Saka muchaenda here kudare riri kunzi richatonga nyaya yenyu?
For me mahumbwe vari kuramba vachitaita perpetuation and the continuation yemahumbwe ari kuti atwitirwa nemurume anonzi Dadi Monzora. I don't recognize him as MDC president. In fact, I have long lost respect for him.
Munyori anoona nezvemabhizimisi muMDC No Rest Marara vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Tichienda pamhepo, chikwata chevanhu vambomiswa kuva nhengo ichi vabudisawo gwaro ravo kuvatori venhau richiti havasi kuzobuda muMDC, vachiti vaMonzora havana kusarudzwa nevanhu sezvinodiwa nemutemo webato iri. Vanomirira MDC mudunhu reNorth America vaDan Moyo vaudza Studio 7 kuti vaMonzora havazivi kuti MDC ibato revanhu kwete remunhu umwe chete.
Chinhu chakosha chakonzera zvinhu izvi inyaya yekuti isusu hatina kubvumirana kubvira kare nezviri kuitika mumusangano. We can go back far enough kuti tinyatsotsanangura zvanga zvichiitika mumusangano zvisiri pabumbiro remusangano wedu. Douglas Monzora ari kuzvinyepera kana achitiye ndiye president, because hakuna munhu akamuvhotera kutanga. First and foremost, according to constitution yemusangano wedu, you can't declare yourself kuti wapresident. And zvatiri kuona ndechekuti ari kudzinga vanhu veMDC. Mafounders vamwe vacho akatiwana tirimo muMDC and ari kutaura kuti tireplace nevanhu vake, ofoma mabogus national council yake ozotitonga kuti iye ave azviudze kuti ndiye ari president weMDC. Akaisiwa nani ipapo? So to start off with, atim recognize Douglas, atatambo mu recognize and anozviziva. Saka panapa kungotambisa inki yake kuti nyorera tumatsamba kuti tiwotita suspend.
Ko vamoyo izvi zvakambokurukurwa here nevatsigiri vebato iri pamwe chete?
Zvino tikuzviona imo mu social media, atati vinta receiver ma official letters kuti ta suspend. Says, as required by our constitution, to tumire official letters not to that. To those no longer on my social media, in fact, even now, matters one of the request is that doctors in one name is what I want as well.
Saka, we must by equity, Moshe Amgadarumchi Pomerwa, DHIO.
Hapana mhosva iri pomerwa, iyo yekuti waitisingabvumirani neyo, kana uri dictator kauda kuti munhu wese angoti yes man. Saka the fact yekuti isusu hativvumirani nazvo izvozvo, isu tinoteedzera constitution yemusangano wedu, ndiyo inotiguida, not individuals.
Kana mukawanikwa muine mhosva yekusateerera zvinodikamwa nemukuru webato iri, nokuti vari kuti zvanzi zvamakaita kana kuti zvamuri kuita hazvienderani nebumbiro romutemo webato renyu, munoita sei nenyaya iyi?
Ndiani mukuru wacho? Aka electwa nani kuti ave mukuru wedu? As far as we are concerned, isusu hatina leader right now, we are leaderless, but kutofanira kuita congress first. As our constitution stipulates, yakaitwa in congress yacho, ma branches, ma structures akagadzirwa rini, because ma structures anotangira pama branches. Ma branches ndiano electa ma wards, ma wards o electa ma districts, ma districts o electa ma provinces, ma provinces o electa national. Zvakaitwa kupi izvozvo? Dagi hangatore vanhu 2050 anoti hama dzake shamari dzake oti tisu tave MDC tisuta kutonga tisuta kutakurovera mutemo akazwa nepi izvozvo?
Vanomirira MDC mudunhu reNorth America vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia neStudio 7. Musangano mukuru weWorld Economic Forum unoitwa gore rega rega kuDavos, Switzerland, wakatanga nezuro kusvika musi wechina. Vatungamiriri venyika, masangano akazvimirira nevakuru vemabhizimisi vanenge vakaungana vachizeya nyaya dzezveupfumi nemari. Mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vanonzi havana kuenda kumusangano wegore rino. Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, kuti tinzwe kukosha kwemusangano weDavos uyu.
Musangano weDavos weWorld Economic Forum kuDavos unokoshera pakuti musangano unoungana vatungamiri venyika, ma investors, ma business leaders, ma academics, nevamo ma innovators, vachi discuss ma mira akaita upfumi pasi rose, nemamwe ma issue anenge ari relevant akafanana crisis iriko ku Ukraine neku Russia nedzimwe nyaya dzakaita sana climate change. Saka unongokushera pakuti unounganidza ma global key stakeholders orders akasiyana siyana.
Zviripowo here zvamungati zvingatarisirwe neruzhinji rweZimbabwe kubva mumusangano wegore rino?
Handifungi kuti pane zvitsva kana kuti chitsva chinonyanya kubuda mumusangano uyu. Of course unopawo opportunity kunyika kuti dzinge dzichizvishambadza in terms of ma opportunities investment. But hapana zvatingati zvitsva zvatinotarisa kuti zvichanyanya kubuda mumusangano iyi, sezvamunoziva misangano inoitwa gore rega rega. Saka handioni paine zvatingati zviri groundbreaking zvichanyanya kubuda mumusangano iyi.
Dr. Chitambara, ngatitariseiwo kuti musangano uyu uri kuitwa panguva iyo nyika iri kunzi neveruzhinji yagwadama munyaya dzezveupfumi, magetsi ari kunetsa, mari dziri kunetsa, zvakawanda wanda zviri kungotaurika taurika. Imbori yakamira papi nyika pari zvino munyaya dzezveupfumi?
Fume inga gorana tutuweza watu chati derere chienza nsane jajaje gorapera. Gorapera ekonomi yaka kuira ne 4%. Tichienza nsane kuira kwa yanga ita ne 7.8% mna 2021. Saka ekonomi gorapera yaka tiderere. Gorana tutuweza watu ekonomi cha kuira. Was officially tutuweza watu chino kwa kuira by 3.8%. Wewe World Bank warutuweza kutino kuira ne about 3.6%.
Abo vanga vari nyanzvi yezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Chombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti mapurisa ose ari kumanikidzwa kupinda mumisangano yekudzidziswa zvekuita mukudzidzana kwavo nevanhu muchirongwa chiri kutungamirirwa neZANU-PF. Zvinonzi vari kukurudzirwavo kuvhotera ZANU-PF musarudzo dzichaitwa gore rino. MuNewsday makare, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinopemura mhosva hurumende richiti haisi kuita zvakakwana mukusunga nekuranga vechiuto mapurisa nevasori vanenge vatyora kodzero dzevanhu. Human Rights Watch inoti pamusoro pezvo vanhu vanotyorerwa kodzero dzavo havabatsirwi nevemutemo nevematare. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndi netsa uchandoda unyatsonzwisisa ndechekuti zvo muri kuona uyo akapfuura vanhu angoita 3 days chete 4 days atosungwa onai kwakurova vanhu ava nekurova vanhu kwamurehwa sei vasiri kutedzwa kutsvakwa kubatwa zvavasimabatira vanoenda kumudzi mapurisa haasi kuita basa ravo uyezve ndeichizokumbira mimi studio kune dzimwe nyaya dzekuti munombotinzwisa hatizoona anozotiitira ufollow up kuti zvozoti nyaya dzakapera sei. Senyaya yakambenge yaripotwa namai mutetwa yekuti vaida kuti uyauya asungwe kumbobuda achitaura kuti chamisa nemhuri yake ngavasungwe ngavaurayiwe ngavadi. Hatina kuzonzwa kuti zvakaita sei, munobva mazongonyarara nyaya ichitoida kuti murambe muchizotudzwa kuti nyaya yake yapapi, nekuti hakuna umwe anogona kuzotipona naurwa idzodzo. Tei takatotarisira ime Studio 7 kuti nyaya idzodzo mii muzotibvunzira kuti dzaapapi.
Kunoyoro kuti mugwani mugwani musataura nezvamugwani nekuti uri pabasawo, ikodzero dzake dzekuzvitaura. Ari kutaurawo futi kuti mugwani uri kubhaiza kutaura, ikodzero dzavo. Saka ane kodzero dzekutotaura achitomutaura zvauri kutaura zvakashata. Hatinganyararika kumutaurira mugwani nekuti uri pabasa. Hatitenderi basa rakadaro. Munhu kana achishaisha ngautaurirwe kuti apa hausi kugona, uri kutaura sizvo, uri kumbunyidza vanhu, uri kumbunyikidza vanhu. Kana iye uchifarira nezvinotaura mugwani, ngauzvifarire pachake, kwete kuti tonyaradzwa ngokuti mugwani uri pabasa. Pabasa kumbunyikidza vanhu.
Makadii weStudio 7, makadii Studio 7. Ndokumbira muchisiro wodhei kune vanhu veZANU-PF kuti isanifeni ripi raita kuti nyika iparare kudere vachichera zvichibva zvichimwe zvichibatwa pabhodha zvisina kana anosungwa. Isankisheni ripi? 15 billion yakangorova. Isankisheni ripi? Isankisheni ripi? Ndisirewo odhiyo kuna vanhu veZANU-PF. Ndatenda vashamarari muve nezuva rakanaka. Ndinika yari kayaro ndiri paPretoria apo.
PaStudio 7 apo makadiniko makadiniko. Inwedwe ndinorwadziwa nekushungurudzwa kunoita nhengo dzeTriple C. Aiwa zvindinondibata. Saka totadza kuita musangano here vakomana? Pamba pangu kana uchindirambidza nepajaradha pangu unoda kuti ndiitire pizano. Yakatomeka shuwa kuti haisi kuda kuti Triple C ikambe newechizikamwa kwakasiyana siyana. Ene vanhu vaita musangano vakuda kuto vakuvasunga. Aiwa veduwe iko nezvine maloya vakurova maloya zvokutyora ruoko. Veduwe varesi vari kunzwa nyaya dzi kunyanya vese tinokumbirisisa vari muZimbabwe nevari kunze kwenyika vari kuteerera Studio 7, ngatiendei tindoregista kuvhota tibvise chihurumende cheumbavha ichi. Ndarwadziwa zvisingaiti, ndini maridza kuJoburg.
Makadii henyu mose paStudio 7 nenews desk dzamunotipa dzakanaka chaizvo, tinoramba tichiteerera. Ndawanyaya yemba kana yakavakwa panzvimbo iziriyo pane imwe imba yandinogara ndichiona kune zviyatosvika pakupera apa yakavakwa pasi pemagetsi petambo dzemagetsi payakavakwa paitofamba nedrainage resuwa rikatochinjwa rikadhaivhetwa apa imba iyi iri mustendi yechikoro vakatopinda hafu yose yemba yakapinda mustendi yechikoro hameno kuti imba yani uyezve handina angubvunza saka ndakuti ndizvitaure ipo pano
amunangagwa munogara muchingoparidza hatiti mhirizhonga hatiti mhirizhonga imivo muchiitisa muchirega mapurisa achiita zvese mayuth enyu ende hatichatombozivi kuti mukanywa mapurisa umu achingori mapurisa akatrainwa semapurisa here kana kuti vana venyu yezanubiri vamakaisa mukanywa mapurisa imoma kuti vakonzerese because ukaona muchinzi mapurisa arova munhu ari lawyer asina mhosva kusvika avhunika hatichahwisisi kuti achiri mapurisa hika kuti vana venyu vamenge makadzvara musystem yemapurisa imoma kuti vakonzerese this is unbearable zvamurikuita izvi hazvitombobudi zvakanaka zvachose I don't know why muchidhakwa nepawa kusvika pamalevels akadai so munosvodesa murume mukuru kusvodesa chaiko chaiko hainganzi nyika napurezidendi vanhu vachityorerwa kodzero dzavo up to this level zvanyanyawa kumana siyanani nazvo izvi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi nhengo dzecitizens coalition for change 25 dzichaziva nhasi kana chikumbiro chavo chekupiwa mukana kuti vatongwe vachibva kumba chatambirwa nedare bato remdc rinomisa kuva nhengo vakuru varo vanomwe richiti vakatyora bumbiro remutemo webato iri asi nhengo idzi dzichiti vamonzora havasi mutungamiri webato iri musangano wepagore rega rega weworld economic forum unoitwa kudavos switzerland watangidza nhasi Tashika kumagumo chorongwa chadisha nasi. Ivai nesu zakare maniura nasi apo tichukupaya zwezimwe nao. Ndiri mu Washington DC, ndini Danilo Kawande, ndichikusiai muri mumaoko maChris Gande nenau ze Isindebele.